Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika makumi matatu nevatatu vasungwa nemapurisa kubva musi wechitatu. Vamwe vakasungwa nekuitwa kafira mberi vamiswa pamberi pedare nhasi. WFP yotsvaga mari inosvika mazana mana kubatsira Zimbabwe nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi matatu nevatatu vasungwa nemapurisa mukati memazuva maviri vamwe vachiitwa kafira mberi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa munyika mwedzi uno. Zimbabwe yavewo kushorwa zvakanyanya nenyika dzakawanda ichipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nhasi mapurisa asunga mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, mutungamiri werimwe sangano revadzidzi reZinasu vaEmmanuel Sitima, uyewo sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo vanhu gumi nemumwe vasungwa kwamutare vachipomerwa mhosva yekuronga kuita mhirizhonga. Bishop Kevin Nyamakange vasungwawo pamba pavo. Kukariba kwakasungwa vanhu gumi nevana uye kubulawayo kwakasungwawo kanzura mumwe chete. Kunyangwe vanopikisa vari kuti munyika maberekera ingwe, mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu havasi kurambidzwa kuita misangano pamberi pegungano guru reSADC. Asi vanopikisa vanoti mashoko emapurisa ndeekuda kubata vanhu kumeso sezvo pasina ari kubvumidzwa kuita musangano. Kusungwa, kupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanhu munyika kwashorwa zvikuru nehurumende yeAmerica, Britain, United Nations uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakaudza vatori venhau nezuro kuti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika.
Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence. The security cluster is aware of the secret meetings being held locally and outside the country by those seeking to unleash civil disobedience. We already know the personalities and the institutions at the front. We are also aware of those giving them logistical and financial support. We have also established their modus operandi, which includes the hiring taxis to ferry demonstrators.
Vanodzivirira nyika vari kuzviziva kuti pane misangano iri kuitwa muchivande munyika nekunze kuda kukonzera kusagadzikana. Vanhu vacho tiri kuvaziva nemasangano vanoshanda nawo vari kuvabatsira tiri kuvazivawo zvakare.
Ayo angari mashoko egurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe. Tabatawo mutauriri wesangano remagweta riri kumirira vakawanda vari kusungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Vanhu vari kupera kusungwa vachipomerwa mhosva dzekunzi muri kuda kurongera kuita mademonstrations. Vamwe vari kunzi against hurumende nenyaya dzekusungwa kwanana Jameson Timber. Vamwe vari kunzi kuda kuita mademonstrations kuprotesta kuda kukanganisa musangano uda kuitwa weSADC muHarare munomu.
Ko zviri kutaurwa nemapurisa kuti vanhu vacho vari kusungwa varikuda kukanganisa musangano weSADC.
Izvo tiri kutonzwa kwavari. Kutonzwa kwavari mapurisa ndokuziva kuti zvinhu zvekuti mumatare edu edzimhosva tinoziva kuti zvinhu zvicharaswa. Nekuti takazoona zvichiitika kumakore akapfuura uko vanana Shifiji Chida Mukoko, vana Mukoma Nyonyo Chinanzvavana, vana Mhambava Chinanzvavana, vana Naije Mutema Gauka, mukomana kadiki kake 2 years kakasungwa, vana Anderson Manyere majournalist muchaziva gore rakasungwa vanhu 2008 rakaabdatwa vachitotywa. Waipiwa mhosva idzodzo dzekunzi muda kumukira hurumende, hurumende yavo Mweya Mugabe, vana Mukoma Mutavhaya, vana Mukoma Gwisai. Waipiwa mhosva vanotsvangira itai chaivo, waipiwa mhosva dzekunzi muda kumukira hurumende, asi takaona nyaya idzi dzakazongoora, dzakazongoshaya basa mumatare. So we are seeing, tiri kuona zvinhu izvo kuti zvinhu maallegations aingoitwa kare nekare, ndozvinoita hurumende inotya vanhu, hurumende isiri supposed kutya vanhu asi iri supposed kuterera vanhu. Hurumende iri kuziva kuti pane mhosva dzairi kuita, pane zvaisi kuzadzisisa munyaya dzekutonga nyika yedu yeZimbabwe, kutungamira nyika yedu yeZimbabwe.
Ko iko kuratidzira kunorambidzwa here mubumbiro remutemo?
Aiwa, zvibumbiro remutemo rinotaura kanu reZimbabwe riri pachena, zvinhu zviri pachena, tinotaura kusanganisa 1759 inopa kodzero kuona yeZimbabwe freedom of petition and demonstration, zvirimo, freedom of expression irimo mubumbiro reZimbabwe. Mune kodzero dzekudemonstrate, mune kodzero dzekunyunyuta, mune kodzero dzekuprotesta zviri pamutemo, and mune kodzero dzekuita free expression. Kuekspresa kuti hatisi kufara nezviri kuitika, hatisi kufara nekutongwa zvakanaka, kutongwa zvakanaka, hatisi kufara nekuti hatisi kupiwa zvinhu zvakakwanirana, hatisi kufara nekuti muri kusunga vanhu vasina mhosva. Vana Mukoma Jenson Timba mukaona kuti vari kugarira Jim Jail, havaso wega, vanhu havasi kufara nezvakawanda munyika yedu yeZimbabwe. Tatisi kuguta, hatina mabasa, tiri kungoudzwa everyday kuti tiri kuwaka, tiri kugadzira chakati. Zvinhu zviri kungotaurwa asi hazvisi kuita cascade kune vana veZimbabwe kuti vazvibhenefite from that.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda. Tichiri panyaya iyi, vanorwira kodzero dzevanhu vana vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, vaSamuel Gwenzi, vaRobson Chere navaVusimusi Moyo vanoti vakarohwa zvakaipisisa pavakaburitswa zvechisimba mundege nevanhu vavanofungidzira kuti vasori vasati vaendeswa kumapurisa. Vana ava vamiswa pamberi pedare nhasi. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya ari panze pedare kuRotten Row Magistrate Court muHarare. Tamubata kuti tinzwe zvizhinji.
Tingati vasungwa vana ava vakabatwa nemuchitatu kuairport vanoti naMatai Kwekweza, Vusimusi Moyo, Robson Chere naSamuel Gwenzi vaunzwa kudare vachipomerwa mhosva yekusa zvibata zvakanaka pavanhu kana kuti disorderly conduct musi wa27 June kumatare eHarare Magistrate Court. Saka pavapinda mukoti magweta avo atanga nekusvinidza zvichemo zvinosanganisira kuti vana ava vakarohwa zvakaitisisa. Kwekweza akatorerwa foni yake, akatorerwa passport yake, akatorerwa laptop yake. Chere akarohwa zvakaitisisa zvekuti akakuvara atouya mudare aine hembe dzake dzakadzine ropa. Uyewo dare mutongi anzwa kuti Chere akabvundisirwa akaudzwawo kuti aizourawa kana vakaratidzira pamberi peSADC. Akabvundisirwa wachinzi aikwanisa kuzoreperwa mukadzi wake pamwe nokukanganisirwa vana vake.
Aityisidzira vaChere ndiani apa?
Vari kunzi vaityisidzira vaChere vanofungirwa kuti vasori, nekuti magweta ava anoti vanofungira kuti vasori nekuti vasori chete ndivo vanobvumidzwa kunge vachipinda mundege. Saka vari kuti vakatorwa mundege, saka vanofungidzira kuti vanhu vaivabvundisira ivavo vachivachitidzira, vachivabvunzurudza, vachivabvunza nezvekuti musaratidzira vasori vakagara navo kubva kuma12 kwavakasungwa kusvikira kuma5 pakazouya mapurisa ekulaw and order kuvatora.
Saka dare rati kudii?
Dare rati nyaya iyi ichaenderera mberi nemusi wemubvuro apo pachanzwikwa chikumbiro chevana ava chekuti vatongwe vachibva kumba. Asi vana ava vari kutoramba mhosva iyi vachiti havafani kutenge vari pamberi pedare nekuti vane umbowo kana zviya zvinonzi alibi pachirungu, zvinoratidza kuti musi wavanonzi vakapara mhosva vange vasiri panzvimbo iyoyo yakaparirwa mhosva. Somuenzaniso, Kwekweza ainge achitori kunze kwenyika uye pasipoti yake inotoratidza kuti anga asiri munyika panguva iyi.
Tinotenda Godwin, mutori wedu wenhau ari parunhare panze pedare ra Major Street muHarare. Mumwe mukuru mukuru musangano re United Nations kana kuti Assistant Secretary General Rina Gelani uyo ari kushanya munyika parizvino anoti sangano iri rave kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mana nemakumi matatu kana kuti 430 million United States dollars ekubatsira Zimbabwe munyaya dzekudya sezvo yatarisana nenzara isina mukare akamboona. Chelani atiwo zvinonetsa ndezvekuti nyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe ndidzo dziri kuirwa nematambudziko ari kukonzerwa nenyika dzakabudirira idzo dziri kusvibisa mweya wekufema zvave kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata mtezeri wemukuru wesangano reZimbabwe Environmental Law Association Vashamiso Mutisi.
Zvinambiro chaizvo because mukatarisa mamiriro ekunze ashanduka nenyaya yekuti nyika dzakabudirira dzanga dzichikontributa kune yatinoti global warming. Nyaya yekuti vanenge vachiita maemissions kana vakaita maemissions kwenguva yakareba. Maemissions aya ndiwo anoita kuti pabude magreenhouse gas emissions anozoita kuti mamiriro ekunze ashanduke.
Mungatsanangura ipapo?
Kushanduka kwemamiriro ekunze ndezvinoita kuti kupise kana kuti kuite mafloods, maheavy rains, sometimes even madroughts ekuti zvirimwa zvese muminda zvinopera kutsva. Uye mafloods angosangoita mukatosa pamwe zvina nacyclone Helene. But pari zvino gore rino kwave nenzara nenyaya yekuti mvura haina kunaya semamiriro ainosvika. Saka zvakadaro nyika dzakabudirira dzinofanirwa kunge dzichichiona kuti dzingabatsira sei nyika dzichiri kubudirira uye dzinenge dzaunhwa nedambudziko renzara kana kuti dzinenge dzaawirwa nedambudziko rekuti kwaita maflights. Saka mukatarisa zvakare yatingati global warming kana kuti marising temperatures ndiwo anoita kuti kuve nehiti yakati wandei sometimes even kutotonhora chaiko zvinokwanisa kukonzerwa futi global warming. Uye maindustries kazhinji kana achiita maemission pari zvino chakakosha ndechekuti idzo nyika dzakabudirira dzinofanira kurudzisa maemission idziwo dzichiri kubudirira sana Zimbabwe nedzimwe tinofanira kunge tichiitawo maconservation programs yekuti miti isangotemwa pese pese.
Nechikonzero chei?
Miti ndiyo inotora carbon dioxide. Saka carbon dioxide iyoyi ndiyo yatingati greenhouse gas emission nemamwewo magreenhouse gas emissions anowanzonga achibva kumaindustry. Saka zvakakosha kuti vanhu vachengetedze miti. Zvakakosha kuti tinge tichikwanisa kushandisawo mafuels asiri mafossil fuels asi zvandoziva ndezvekuti kuti titi stop coal mining for example kunana Zimbabwe zvine zvisingaiti nekuti vanhu vanenge vachitoda futi magetsi. Electricity generation is important especially for thermal power. Mukatarisira futi kunana Kariba pari zvino kuenzwa kuti mvura ishoma mukariba delta.
Zvii zvingaitwawo nevarimi kuti vasarambe vachiwirwa nedambudziko iri?
Ende chakakoshawo ndechekuti vaya vanenge vachirima vakwanise kutora mamezures akaita sanapfumbudza for example kana kurima mbesa dzisingadi mvura yakanyanyawanda dzinokurumidza kuidza. Saka ndo mamwe mamezures acho eadaptation. Kunewo vane maindustry it's important kuti vatore mamezures ita reduce magreenhouse gas emissions atatichiti anana carbon dioxide nemamwe.
Mtedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe Environmental Law Association Vashamiso Mutisi vari parunare muHarare. Muzi Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti urugadzirira kutambira vechidiki makumi mana nevaviri vari kutanga kudzoka kuAmerica nhasi vange vari muchirongwa cheMandela Washington Fellows cha2024. Muzinda uyu wanyora mashoko aya padande mutande rawo reX yaimbonzi Twitter. Ratiwo chirongwa ichi mumakore gumi adarika chakwanisa kukwenenzvera ruzivo rwevechidiki kubva muAfrica vanosvika zviuru zvitanhatu. Chirongwa chegore rino chakapetwa nezuro muWashington DC makasangana vechidiki vainge vari matunhu akasiyana-siyana emuAmerica. Mumwe anga ari muchirongwa ichi ndiva Joseph Njowa vanoshanda nesangano rePangea Zimbabwe iro rinoshanda munyika dzinosanganisira Malawi neTanzania. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa ichi chakanaka zvekuti because chinotipa mukana sevechidiki wekuti tidzidze zvinhu zvakasiyana-siyana. Kwete kubva kuAmerica chete but kubva kune vamwe vechidiki vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica tidzidze kuti vari kuzvigona seiwo kuti vari kuita sei kuti vaprogresse pazvinhu zvavanoita. Ndakauya ndichibva kumarondera ndinoita zvesocial and economic justice maererano nezveupfumi pamwe chete nezveenvironmental justice kuti toita sei kuti tigadzirise nyaya dzeenvironment kunyanya-nyanya kuvanhu vanogara kumacommunities anoafektwa dzimwe nguva anokanganwikwa akaita se matown madiki ana marondera. Saka ndobasa randobata ndiri kuZimbabwe and ndorakaita kuti ndiuyewo pachirongwa ichochi.
Uri kuno wakakwanisa kushanya nzvimbo dzipi?
Ndiri kuno ndakashanya nzvimbo dzakawandisa dzimwe dzinosanganisira takavhizitira magavhena, masenata, tikakwanisa kuendawo kuNew York kunoonawo New York, tikakwanisa kuenda kunyanza, tikakwanisa kuenda kumatowns akasiyana-siyana anga akapoteredza Delaware kwandanga ndiri.
Asi munoona zviri nyore here kugovana nevamwe ruzivo rwamawana urwo?
Zvinogona kuita nyore kuvanopakura ruzivo rwandinaro kuvanhu vandinoshanda navo nevandinogara navo. Asi zvinogoneka chete kana ndikawana mukana wekukolaborata nekuingeja nevanhu vakasiyana-siyana vemaorganization akasiyana-siyana vemugovernment nemaNGOs ndikakwanisa kukolaborata nevanhu ivavo ndinoona kuti zvinoita nyore kuti ndipakure ruzivo urwu.
Avo vanga vari vaJoseph Njowa vesangano rePangea Zimbabwe vanova zvakare pasi pechirongwa cheYali vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nenyika dzainodyidzana nadzo dzakaita chibvumirano chekusunungura vasungwa neRussia chakapedzisira kuonekwa munguva yehondo yekuma 1940 kana kuti World War II. Vakasunungurwa vanhu makumi maviri nevana kusanganisira gumi nevatanhatu vainge vari mumajeri emuRussia. Iyo Russia yakapuwa vasungwa vasere vainge vari kunyika dzakaita seAmerica, Germany, Poland, Norway neSlovenia. America ine vanhu vatatu vakasunungurwa. Kunetsana nevanoona nezvemitemo muBotswana kwave kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yenyika iyi zvisiri pamutemo zviite basa usiku nekupera kwesvondo chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mazai ari kupedza nharo mwana badiki mazai ari kukudza vhudzi. Mazai ari fresh, mazai mahombe. Ichi chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zvinotenga usiku panokwirirwa mabhazi nemakombi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muguta reFrancis Town muBotswana. Vatamuka mushore avo vanobva kwamurehwa vanoti kutengesa usiku ndiwo atova maitiro matsva ari kuonekwa mumigwagwa mizhinji mumaguta eFrancis Town palape neGaborone muBotswana, sezvo vanhu vari kusungwa mumigwagwa kana vakaonekwa nemapurisa nguva dzemakuseni nemasikati.
Saka manhera anaya kanzuri yachaisa, saka ndizvinezvi panenge patori nani manhera kuza masikati nemakuseni hazvibudi hazvitoiti. Zvinoitika ndeyekuti kana uri muZimbabwe kana any foreign kana maZambians bcause ndisi patarget chitereki vanoda license rekuti utengese bcause license racho rinongopiwa only malocals.
Vamushore vanoti kutengesa usiku uku ndiko kunotova pararamo nekuti muzuva rakanaka vanogona kuwana churu chimwe chete chemapura emuBotswana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzuva rekoni Emmanuel avo vanobva kwachihota vanoti vanotengesera panokwirirwa mabhazi muguta reFrancis Town nekuti hurumende yeBotswana yakadzika mitemo inorambidza kupiwa mabasa kuvabva kure.
Hatikwanisi kuemploya as foreigners, so kutengesa ndicho chinhu chatinokwanisa kuita muupenyu.
Amai Hazel Dube Chieza vaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rekutengesa hembe dzavanoda kunana Mozambique neTanzania mukupera kwesvondo chete nekuti vekanzura vashandi musi wemugovera nesvondo.
So tinozongoiwo maweekends because vekanzura havafambe Saturday and Sunday, so isusu tinodecide kutengesa on Saturday and Sundays only.
Mutauriri wekanzuro yeFrancis Town vamandla Shabano vaudza Studio 7 kuti vavakura vabvumidzwa kutengesera mumigwagwa yemuBotswana nekuti vanenge vokwikwidzana nevana venyika iyi. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti Botswana iri kurambidza vavakure kutengesa mumigwagwa senzira yekudzivirira hondo yemarudzi.
Kuti veBotswana vanhu vachiti aiwa muri kutitorera mabasa, ndo zvedu izvi zvatinofanwa kuitawo zvatakapihwa nehurumende yedu kuti ndezvedu izvi. VemaZimbabwe vachiti aiwazve isu tirikudawo kurarama, tine kodzero yekurarama pano pasi, saka patatokonzeresa hondo remarudzi.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvichitiza munyika zvichinopotera munyika dzakapoteredza Zimbabwe, uko zvinoita mabasa akafanana nekutengesa mumigwagwa nemamwe. Gwaro rakaburitswa nesangano rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mwedzi wachikumi gore rino rinoti vanhu zviuru zviri zvine zana rimwe chete nemakumi matatu nevatatu vakabuda munyika vakananga Botswana kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Sangano reZimbabwe Olympics Committee rinoti Steve Cox anoita zverowing apedza mujaho wake ari pachinzvimbo chechimakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 29, izvo zvaita kuti asakwanise kuwana menduru. Kuti tinzwe zviri kuitika kumaOlympics, ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 nevari kutungamira chikwata cheZimbabwe kuParis kuri kuitirwa makwikwi aya varingisai Mapondera.
Makwikwi anhasa apera akaita sezvizvi, mukomana Steve anga ari mvura umwe abuda ari pawechishanu pavadzidzi vakava vari kukombeta nhasi. Kupera kwechikombetition yerowing iye apedzera ari panhamba 29 out of 32, ndo mashandiro aitira nyika.
Imi seZimbabwe Olympic Committee naiye Cox matambira sei zvabuda mumujaho uyu wanhasi?
Tinotenda nekumirira kwaita nyika, uyezve iye anotiwo anotarisira kuti panouya maolympics anotevera achange achizopawo zviri nani pane zvaita nhasi, asi tinotenda nekuva kwake muolympian kwaita.
Mimwe mijaho iri kutevera ndeipi?
Tichitarisira kumberi, makombetishen achatevera, tiri kutarisira kuti musi wa 5 August vakomana ve 200 meters vaviri vatina varipo, ndo pavachange vachitanga. Tina Makanaka Makarao Nacharamba avo vachange vachinge vachimhanya panguva iyi. Ndiyo tarisiro inenge yakaita Zimbabwe. makombetena ya weza changa chitiru wa kustate de France ndogo mihune track and field competitions. Saka ndo watengeta kusumu kila kuenda ni wakumana wedu wakimili za nyika.
Vamanya vavatova imo mwamu France re.
Sikuta nisiloho shakari kutu wakumana ni msikana we marathon. Isaac Mpofu na Nyaora wachange wachishika na kuchwa o musiwe shondo uwe inoiji sakataka watati sika ukuti wame wachiwe ni chikwata.
Vari kutungamira chikwata che Zimbabwe kumakwikwi ema Olympics ku France vari ngisai mapondera vari parunare na Marvelous Mchanganya uye we Studio 7. Muchikamu chedu chema gitare chesondo rino, tinokupai hurukuro yaitwa na Ivan Zininga we Studio 7, ne muimbi we musambo we chitendero, achiri kusimukira Shepherd Mutanga, Mutanga Dende.
Chekutanga ndoda kutenda muri yese Zimbabwe nechikukwazisai zvakare neve Studio 7 ndoda kukwazisai nekuda kwechirongwa chama unza ichi chakadai kunaka kusimudzira isuma artist achiri kusimuka panyaya dzemusic idzi.
Vateereri vangade kunzwa makatanga riini zvekurova magitare izvi?
Inini panyaya dzemagitare ndakazotanga it was 2021 ndo pandakatanga kuita pinda mustudio ndichinorekodha I think ndakatanga ne 2 ma single strike ndakatanga kuita 2020 2021. Kubva kumashure uko ndiri kumagrade 1 2 3 I think ndaitoimba apa pa assembly even kuchurch ndaingori munhu aingofarira zvekuimba.
Veukama vabereki vaitwo kudii muchizvitanga?
Ndichitotanga vabereki vakanga vasikazvigashiri zvakanaka. Sometimes vaitonzwa kuti zvinhu zvisina maturo, zvinhu zvisino, zvinhu zvechirombe, zvinhu zvinodididi zvakawanda zvaitaurika.
Saka iri kutambirwa sei muchaungawo mumimanzi iyi?
This time vanhu vari kutambira. Anu haruku itambira zvakanyanya music yoyo. Mbe alba miro la 2023 rataka ita mende ridamsi. Nima tricks haka wanda haruku itambirwa nima.
Zero uka mkonera, andu ingore mando. Adina wazani mando, andu ingore mando. Nizore nyu varume, dere gaji rikozi. Ani moye waga omu, anu dandi michele. Koye nyu varume, nije matume. Kodere nyu varume.
Vanoda kukubata iye vanokuwana ikupi?
Right, kune vanoda kubata mukoma Shepherd Guys. Tine ma platform akati wandei ekuti munogona kutiona pa social media. Tikaenda pa Facebook, tine Facebook page redu rakanzi Shepherd Guys. So mukaenda mukasecha Shepherd Guys, una S H E P H E RDIZE. Yeah, Shepherd Guys. Munoona page redu ipapo. Pa WhatsApp tinoshandisa 0771827022.
Was a Friday chitipa ikamwe chete katingabude nako mudariro nhasi.
I think ingoripo ka nega murutongo iziva ndoye ndirungo da chete dzoraigona. I think tikangobuda ne kuti dzoraigona iyo irungo tendezwo nevakawanda. Tikabuda nagona zvinotiitira zvakanaka dzorera igona. So ndirungoti kumunhu wese dzorera igona. Ngati dzorere gona, time inei, time yekudzorera gona kwese kwatiri ikoko. Thank you so much, God bless you. Ndinokutenda yama neshamwari. Rudo rwenyu rwakakosha.
Vagari batame kabasa rekuponda vamwe. Kuzairiana ngozi mumusha zvakauma vanhu. Tozimutsanga tobayana vana vanyamu. Upandukirana kwemarudzi varume zvakauma. Unofara seiko panochema vamwe.
Aiwa nako kambo gona nzwisa chete kubva kuna Shepherd Mutanga Dende aita hurukuro na Ivan Zazininga we Studio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk nhasi tiri kutarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu munyika pamberi pemusangano wesadak uri kuitirwa muHarare. Tashuka kumagumo yichirongwa chedu cha nasi. Anukonika ere nemfaro ndinu wenyu Blessing Zulu. Ndere mu Washington DC. Ndoku siyami na Gibbs Dube. Munaudze isindebele.
Soku izika disenda baku vi.